This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 10, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichiti zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vechidiki vezanu PF vanodarika zana vanoungana pamuzinda webato ravo kwamutare vachiti hapana vekunze vanouya kuzobvisa utungamiri hwavo sezviri kuitika mamwe matunhu.
Vana chiremba vanopinda musvondo retatu vachiramwa mabasa izvo zviri kurwadza veruzhinji vanenge vachirwara.
Chikwata cheZPC Kariba choenda panyanga dzeCastle Premier Soccer League zvichitevera kurova kwachakaita Dynamos.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vebato rezano PF vanodarika zana vaungana nhasi pamuzinda webato ravo kuManicaland. Vachita havasi kuzosiya utungamiri webato ravo uchibviswa pachigaro nevanhu vanonzi vari kutsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa. Izvo zviri kuitika mumakakatanwa emasimba muzanu PF apo bato iri riri munzira yekuenda kuCongress muna zvita. Mutoro wedu wenhaulo yedhamu moyo anotipa nyaya inotevera.
Direct from Washington, the Voice of America.
Kano unarendera ndakuenda yimwe ino province.
Ko zvinhu zvakamira sei muHarare matiri kunzwa kuti mune kunetsanawo mubato. Dzimwe zvichimbonzwa vagomwe ndo vanombotungamira kuratidzira kunenge kuchitika.
Okay, yeah, in fact muHarare politics dzese dzizani pia very centered muHarare. Why? Ndo capital. Kura kuti ndo ndo capital.
Tirera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Munokwanisa kutibatawo pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Tine urombo vateereri kuti michina yedu haisi kunyatsoita zvakanaka asi tiri kuigadzirisa. Iko zvino regai tichienda kuna Loida Moyo achitipa nezvanga zvichiitika kwamutare.
Vechidiki ava vanoti vakaudzwa nerunyerekupe kuti pane vamwe vatsigiri vebato ravo vange vachizoya kwamutare nhasi vachibva kumamwe matunhu kuzoratidzira vachida kutiisa chigaro wavo vaJohn Mvundura pamwe neutungamiriri weZANU-PF wedunhu iri vasiye zvigaro zvavo. Svondorapera urongwa hwekuda kudzinga vamvundura nevamwe vavo wakakundikana mushure mekunge paita zhowe zhowe paMarymount Teachers College. Vamvundura pamwe chete neutungamiri wedunhu reManicaland vanonzi vanotsigira chimwe chikwata cheZANU-PF chinotungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika uye weZANU-PF amai Joyce Mujuru. Vechidiki ava vanoti havazi kuzorega utungamiri hwavo huchikanganiswa nevamwe vanoda kupatsanura bato reZANU-PF nekuda kwekutevera tupuka tusina maturo. Vatsigiri ava vange vagere murunyararo pamuzinda uyu mapurisa nechitsama achiona zvange zvichiitika. VaMichael Tembenuka mumwe vatsigiri veZANU-PF vange vari pamuzinda webato iri nhasi. VaTembenuka vanoti vechidiki vauya pamuzinda kudzivirira zvange zvakarongwa nevamwe vavo murunyararo.
Vanga varonga zvakare ivo vana kudzichipanga nanamadiro nanamukodza vanga varonga zvakare kuda kuita demonstration Manicaland province vachida kudzinga vamvundura nekuti varamba kufamba nenzira inegwara risiri iro mumusangano vari kuda kutera gwara chairo remusangano saka varamba kutera faction saka vakuda kuvadzinga mumusangano saka vanga vari kuda kuita demonstration yekudzingira saka sekuona kwangu vanhu vauya kuti vachengetedze vakuru vavo negwara remusangano.
Mumwe wevechidiki ange ari pamuzinda webato iri Miguel Tembenuka anoti ari kushushikana zvikuru nekupatsanuka kwebato nekuda kwekudzingwa kuri kuitwa vamwe vatungamiriri vebato iri.
Mafambiro ari kuita musangano weZANU-PF hauna kumira mushe nechikonzero chekuti factionalism yakura and factionalism yacho yakutora kubuditsa vanhu vasina mhosva mumusangano vachivadzinga ndichipa semienzaniso zvaitika kuManicaland. Munoona vachidzingira munhu akaita saChisila Mutsenhu nomwena anonzi Manyota Vaziva ari kuvadzinga musangano achivapa mhosva dzavasina endeti vanhu vacho vari kuti vadzinga vacho ndo vari varidzi vemhosva dzacho.
Edward Chatora uyuwo auyawo kumuzinda webato rake anoti zvinomurwadza kuti vamwe vechidiki vakaita saye vari kushandiswa mukumanikidza vamwe kuti vade utungamiriri hwemamwe mapoka emubato iri. Chatora anoti haazi kuzoshandiswa kuti aite zvisiri zvido zvake.
Nhasi papane urongwa hwekuti kune vanhu vari kuunganidzwa nevanhu vakambosuspendwa musangano vakaita saana madiro ana mukodza vatoda kukonzeresa kuti vabvise vamvundura pachigaro chavakavhoterwa nevanhu. Saka isu tiri kuti vamvundura hakuna kwavanoenda. Semayouth emuno ticharamba takashinga takamira kuna vamvundura tiri kuramba kushandiswa tichipiwa mari semayouth kuti tiparadze musangano wedu weZANU-PF. Bhozi zviri kuitika pakuda kuparadza musangano vachiti vanhu vatere faction yekumwe kunhu vamvundura varamba vakamira pachigaro vachitedza protocol yemusangano yekuti ini handiendi kufaction yemunhu.
Muzvare Esther Magara vanoti vechidiki vakanyeurirwa kuti pane vanhu vaida kubvisa vamvundura izvo zvapa kuti vauye neuwandu hwavo kuzodzivirira izvi.
Isusu seprovince yeManicaland tiri kuramba nekuti vamvundura vari vakavhoterwa nesu isu vanhu tisaka vaisa muofisi saka hazvigoni kuti mumwe munhu akaexpelwa musangano auye aende pamberi achiti vamvundura vabve. Saka naizvozvo isusu tiri pakuti vamvundura havasi kusupporta factionalism, vamvundura vari kusupporta musangano weZANU-PF unolidwa naRG Mugabe. Saka isusu tinosupporta vamvundura naRG Mugabe.
Mukomana wechidiki weZANU-PF kuManicaland Peter Chawana anoti chinangwa chavo hachizi chekuratidzira kune mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe asi kune vamwe vemubato iri vari kuda kukanganisa utungamiriri hwematunhu evamwe.
Vanhu vari pano havasi kudemonstrata against president semataurwa mabudira zvinozomboita. They are defending protocol yeZANU-PF. Inoti 1 vamugabe panumber 1 anditi ndocurrent protocol iripo. 2 pana amai Mujuru zvichidzika zvakadaro neprotocol ndoyatiri kusupporta kuti let's say president vakabuda vaine ma national duties vari outside anosara achiita take over ndamai Mujuru anditi we are also supporting endorsement ya amai Mugabe ndo yatiri kusupporta but isusu tiri kuti we are not fanning into my factions, we are supporting current protocol ne protocol yemusangano weZANU-PF iripo currently.
Studio 7 inakwanisa kutaura nevamvundura maererano nechiitiko chanhasi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. asi mukuduka kwezuva nhasi vechidiki ava vange vava kuparara vodzokera kwavabva. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvichakadaro, bato rezanupf riri kutarisirwawo kuita mumwe musangano wepolitibhiro svondo rino wekuedza kudzima moto uri kuririma mubato iri. Masa chigaro yebato iri matunhu anonzi ari kutsigira mutevedzeri wemutungamiri webato amai Joyce Mujuru ari kubviswa pazvigaro. Masa chigaro anoti vajason Machaya Midlands, vatemba Muliswa Mashonaland West, retired brigadier general Kalisto Gwanetsa kumasvingo uye vaamos Midzi Muharare vakambomiswa basa. Vamwe vari kunzi vabve ndiva Andrew Langer vekumatebeland South uye vareika ukonde vekumashonaland East. Vakaukonde vanonzi nevamwe vanga vachiratidzira vanofanira kunge vachibviswa nhasi. Hatina kukwanisa kubata vakaukonde kuti tinzwe divi ravo, asi tabata sachigaro wechidiki muzanupf vagodfrey Gomwe, avo vakatenderera nenyika yose vaine mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe mwedzi wapfuura. Tatanga nekuvabvunza kuti ichokwadi here kuti ndivo vanga vachitungamira nekuronga kuratidzira kumarondera nhasi.
Kano munarondera ndakuenda ine province.
Ko zvinhu zvakamira sei muHarare mumatiri kunzwa kuti mune kunetsanawo mubato? Dzimwe zvichimbonzwa vagomwe ndo vanombotungamira kuratidzira kunenge kuchiitika.
Okay, yeah, in fact muHarare politics dzese dzeZANU-PF dziri centered muHarare. Why? Ndo capital city. Kura kuti ndo Zimbabwe yacho in fact. So my issues apanyanya kunetsa kunyanya steric politics dzinyika inyaya yekuti vanhu havana kutambira first lady paposition yavakapuwa nemadzimai, kwete nana baba. Ende vasina kutambira vacho ndana baba, but havaziriwo vakasarudza first lady akasarudzwa newomen's league. Handiri maona zvino ana baba vasina kutambira kudaro, vakada kusa influence kumayouth nekuna namai. Handiri zvino ndobva vaexposwa. Handiri maona vaexposwa kudaro ndopatanga kunetsa politics dzemuno. Mudzi akutanga isu takutanga kuti kuchitaura manje kuti no, isusu tiri kuita rally behind first lady seyouth league. Tiri kuisapotawo resolution yewomen's league semayouth bose. Hapana panoti maita anoparita vega pasina amai.
Ko vamwe kavanoti vagomwe, hatingangoti kune faction imwe chete yamuri kutaura yamuri kuti yekwamai Mujuru, pane vamwewo vari kunzi vari kufaction yavamunangagwa yamuri kunzi imiwo ndokwamuri, ichokwadi here?
Vamunangagwa handina kana contact yavo iwo chaivo kutondiziva, handizivi, handimuri kunzwa, handina kana every kana kusangana navo kana pa kana kuita lunch navo. Handidika vanobva kuMidlands, handisati ndatoenda ikoko ini, ndobva kwazvimba.
Avo vanga varisa chigaro vechidiki muZANU-PF muHarare vaGodfrey Gomwe vari parunare muHarare. Asi mutauriri webato reZANU-PF vaRugare Gumbo vanoti zviri kuitwa zvekuda kubvisa Masa chigaro hazvisi pamutemo uye vachazeya nyaya iyi nemusi wechina mupolitibhiro.
Izvo ndezvavanhu vane zvirongwa zvavo zvokubvisa vanhu vakashagwa navanhu, vachiisa vanhu vavo vasina kushagwa navanhu. Zvinoitika mupati izvozvo zvikurukuru ano mazuva mupati yedu. Tiri kushishikana kuti kuna vanhu vanoda kuuraya musangano nechomukati. Vanotaura zvakawanda zvisina namaturo ese. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu veZimbabwe vanoda kuti ende nyaya dzavo nyange dziri dzakakura sei dzigadziridzwe mukati memusangano.
Nyaya iyi ichakurukurwa riini nebato?
Ndofunga kuti ichakurukurwa nechina. Tine politibhiro meeting nechina, saka ndofunga kuti ichava imwe yenyaya dzinofanirwa kutaurwa.
Pane nyayawo dzakawanda dziri kubuda mumapepa nawo akaita sana Herald nana Sunday Mewire, achinge anonyomba vamwe vakuru vebato reZANU-PF. Zviri kufamba sei chaizvo?
Ndiye mugari wenhandikeka weHerald ne public media. Vane mukuru wavo unoda kuti vakuru vomusangano vatsoropodzewe, kuda unoda kuti azvigadzirire chigaro kana vanhu voenda kongresi. Hatizivi, asi tinokandamara kuti midhia yedu yanga ichirongwa zvinhu zvedu zvakanaka. Mpaka patakaenda kumaelection yava kutanga kutaura zvinhu zvakadaro zvinenge vakuru. Zvisinei, musangano uchagadzira hawo patinosangana muna December 2.
Avo vanga vari mutauriri webato reZANU-PF vaRugare Gumbo vari parunare muHarare.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie avo vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa svondo rapera vanoti vatanga urongwa hwekumhangarira mapurisa kumatare edzimhosva. VaMasie vanoti sangano ravo reZimbabwe Lawyers for Human Rights ranyorera mapurisa tsamba richivazivisa nezvematanho avachatora. VaMasie vakarohwa vakafenda svondo rapfuura apo vakaenda kunomirira mutori wenhau Itai Dzamara nevamwe vake vakanga vachirohwa nemapurisa vachiratidzira paAfrica Unity Square. VaMasie avo vakarohwa vakatyoka ruoko vakanga vari kuchipatara cheAvenues Clinic uye vakaburitswa muchipatara ichi nemusi weMugovera. Hatina kukwanisa kunzwa kuti Dzamara uyo akanga ari muchipatarawo azobuditswa here sezvo nharembozha yake yanga isingadayirwe.
Vatereri munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika muAfrica nedzimwe nyika pasi rose.
Vachuchisi vemuSouth Africa vanoti kupikisa kwavo zviri pamutemo. Mutongo wakapiwa mumhanyi Oscar Pistorius kuchanzwikwa mudare redzimhosva muPretoria musi wa9 zvita. Pistorius akawanikwa aine mhosva yekuuraya asi asingadi musikana wake River Steenkamp akatongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu. Vachuchisi vanoti mutemo waakapiwa wakareruka zvikuru.
Vanhu vanosvika makumi mana nevasere vafa zvichitevera kuputika kwebhambu rakateiwa pamunhu pachikoro chiri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweNigeria. Izvi zvaitika nhasi mudhorobha rePotiskum mudunhu reYobe apo vana vechikoro vanga vaungana pamitsetse yemangwanani vachitanga zuva rezvidzidzo zvavo.
Iran inoti yaedza ikabudirira ndege yayo yekusora yakafanana nedzemuAmerica. Vakuru vakuru vemuIran vanoti mhando yendege iyi yakafanana neRQ-170 ndege yekusora yemuAmerica yakabatwa neIran apo yakapinda muchadenga menyika iyi muna 2011. Izvi zvakaitika munzvimbo yemauto iri kumuganhu neAfghanistan. Iraq inoti ichaburitsa vhidhiyo yezvaitika mukuedza ndege iyi nhasi.
Ino Studio 7, aneme muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu.
Akateerera ku Studio 7, munotibata pa 909 AM, 4930, kana pa 12080, nepa 15455 kHz, pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim, muchishandisa decoder reWizdig. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CHZIM. Kana muri kunetseka kana kuibata, dzimai dhikodha renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CHZIM. Channel ZIM inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwapinda musvondo retatu nhasi pasina zvati zvabuda. Musangano waitwa nhasi pakati pavana chiremba ava nevamiriri vebazi rezveutano unonzi hauna zvawaburitsa sezvo vedivi rehurumende vati vanoda nguva yekuti vasangane nemamwe mapazi ane chekuita nenyaya dzemihoro nemashandiro avo. Zvinonzi vanyori vemapazi anoti reutano, rezvemari nerevashandi vasanganawo nhasi asi hatina kukwanisa kunzwa zvabuda mumusangano uyu. Vanachiremba vepakati vakabatanawo navanachiremba vepasi ava svondo rapera, izvo zvakasvitsa uwandu hwavanachiremba vari kuramwa mabasa pamazana mana. Vanachiremba ava vari kuda kuti hurumende iwedzere mari dzavanotambira uye kuti mashanduro avo pamwe nezvikwanisiro zvigadziriswe. Tabata mutungamiri wesangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Fortune Nyamande, avanoti pari zvino hurumende haisi kuratidza kuzvipira mune zvose zvavari kukurukura.
Tinongoti pari zvino vanachiremba vachiri kungoendera mberi nekuramwa mabasa muZimbabwe. Tarisiro yavo ndeyekuti hurukuro dziri pakati pevatungamiri vavo nehurumende dzichabudirira. Hurukuro dzichenge dzabudirira, vachindovapuwawo gwaro rakanyorwa kuti mari yavo yachinjwa nemari iyi, uyezve zvichange zvichizoitwa effective kutanga rini. Vanachiremba vakazvipira kuti vadzokere kubasa, kuti vanobatsira vanhu vari kurwara, vanobatsira vanhu vari kutambudzika, vanobatsirawo avo vose vanofanira kunge vari kuwana mafesite yavo.
Tinonzwa kuti nhasi manga muine musangano nevamiriri vehurumende. Masvika papi nemusangano iyoyo pane zvamuri kutaura izvozvo?
Hongu tanga tine hurukuro nehurumende, tingangoti ivori pati yehurukuro dzatagara tichingoita nehurumende. Tangosvikawo pakuwirirana pakunzwisisa kuti hurumende ine zvairi kuita kuti igadzirise problemu iripo, asi hatingati pane zvitsva zvauya patebho, hatingati pane zvinyowani zvauya. Asi haheti kuti vari kuramba vachitiengeja, asi tingangotiwo chiri kungonyanyonedza hasho kunonoka manje kwekuzobuda kwezviri kubuda muhurukuro. Nekuti zuva roga roga rakakosha nenyaya yekuti tiri kutaura nezveupenyu hwevanhu. Dai dziri dzimwe nyaya taita kana gore rese tichikurukura zvakanaka, bati inyaya yeutano. Nyaya yeutano tinombopedza mazuva mairi tisati tasvika pakuwirirana, nekuti zvinenge zviri kukanganisa vanhu. Kurasikirwa neupenyu it's irreversible, hatikwanisi kuzokudzokorodza. Kana munhu achinge watofa watofa, kana muchinge wakuwara zvamuchofu watokuwara zvamuchofu. Saka tinongovimba kuti hurumende ikashanda nekukurumidza kuti tikwanise kudzokera zvakare patebho, tipanane chibvumirano chakatsarukana. Tinotiratidzawo zuva, tinotiratidzawo zvekare kuti matambudziko randinawo achagadziriswa sei.
Mune tarisiro yekudzokera riini patafura kuti mukurukure?
Parizvo tingangoti bhora riri kusaidi kwavo, ivo pavanongopedza kuita zvavari kuita, isu takasununguka nemaoko mairi kudzokera zvekare kunotaurana navo. Saka hatikwanisi kuti tingati tichadzokera kunotaura navo riini. The ball is in their court.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Fortune Nyamande, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa zvinoti zviri kufadzwa nemafambiro ari kuita chirongwa chekubvunzurudzwa kuti zviwane mapepa eSpecial Dispensation chiri kuitwa pari zvino. Mumwe mudzimai ari muSouth Africa, amai Nozipo Chikomo, vanoti kunyange hazvo vakatora nguva kuti vanyorese, hazvina kunyanya kuvanetsa sezvo vaine unyanzvi hwemacomputers. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Inini hangu kutaura chokwadi, hazvina kumbonge zvakanyanyondigozhera. I think vari kunyanyo complaina ndevaya vasingakwanisi kushandisa internet kumacomputers. Also tiri kuwana dambudziko iroro rekuti still iyo VFS yacho yanga ichine problem, nokuti online system yavo vanhu pavaitraya vaiita vachigadzirisa mamistakes avo now and again. Saka ndoma maproblems aisangana nevanhu. So I think zvaingoda patience, but inini zvangu handina kumbenge ndakatambudzika kubva pekutanga. Ndakangoita zvaingodiwa, online application form yangu rikabuda. Chandingati chinhu chakandinetsa kubhuka appointment, because kubhuka appointment even kusvika nanhasi tirikungosangana nedambudziko racho rokuti rinotoda kuti unge une mari yakatowanda yeairtime. Zvinoreva kuti at least ndingati 100 rand yekuti ukange watofidha mufoni mako wotozva kuti uchaita hold, unokwanisa kubata foni hold for an hour or more. Even ukabata foni yacho hold unenge watoita lucky kaita through, vamwe zviri kutoramba. Saka ndoo dambudziko randingati randakasangana naro. Kati ndichibva ipapo ndaita hangu zvekuapplya online ndichizona submita, takabatwa zvakanaka.
Mungati imi zvakatora nguva yakareba sei kubvira pakutanga kufona muchida kuapplya, uyezve makawanikwa muchishandisa mari yakawanda sei? Mataura imi kuti panodiwa airtime.
Ndingati pakutanga kufona kutaura chokwadi panodiwa mari, because inini zvakanditorera about 3-4 days kuti ndiite through, because yaingoramba ichingokata. Ndonduzowo patience ndotrega nditry zvari the next day, ndaitirawo the next day o ndizvozvo. But sechinhu chandakanga ndakavavariva ndangoti hapana zvekuzviita. Ndakashandisa more than 100 yacho, because pamwe ndaimboti ndikafona ndoita hold, ndahoda ndichiti pamwe yaakuzopinda inongokata yoga. Saka inini zvangu ndakashandisa I think maybe wokuma 200-300.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, amai Nozipo Chikomo, vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 vari parunare kuBloemfontein muSouth Africa.
Muna uzedu zemitambo. Makunda nui nabu ekastolaga Premier Soccer League. Atuka ropa mushire memashiri piti. Akaitwa ne ZPC Kariba mukupera kweshondo. Mutoro duwe na uzemitambo Michael Kariati. Anu tipanya enu tevera.
Memberero ichiri kuenderera mberi mushure mekunge ZPC Kariba yadambura Dynamos 2-1. Ichibva yaenda pamusoro soro pemakundano e 2014 Kasolaga Premier Soccer League. Kukunda uku, kwasiya ZPC Kariba yave nemapoints makumi mashanu nematanhatu, maviri pamusoro pedimbare, kwasara mutambo mumwe chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. ZPC Kariba yave kungoda kurova Capes United mutambo wekugumisira kuti itore mukombe wegore rino. Izvi zvikaitika, ZPC Kariba inoita chikwata chechipiri kuchevera Black Rhinos muna 1984 kutora mukombe wePremier Soccer League gore rimwe chete yapinda mumakundano enhabvu yepamusoro-soro aya. Pamusoro pezvo, ZPC Kariba inobva yaita chikwata chekutanga kuendesa mukombe wePremier Soccer League kuguta diki risiri Harare kana Bulawayo. Pari zvino, ZPC Kariba ndiye yaita chikwata chekutanga pamakore mana apfuura kurova Dynamos pamusha nekunze mushure mekunge yarova Dimbare zvekare 1-0 apo zvikwata izvi zvakasangana mumutambo wekutanga. Asi makundano egore rino ave kunyanyopisa kuzvikwata zviri pasi pasi izvo zviri kurwira kudzivirira kubuda mupremiership. Hondo iri pazvikwata zviviri zviri kufanira kubatana nechiredzi pamwe neBantu Rovers kuenda mudivision 1. Black Rhinos iyo yakarohwa nechapungu mukupera kwesvondo yave pachinhano chechitatu kubva pasi pasi ine mapoints makumi matatu nemana, point imwe chete pasi peHarare City iyo yakaita mangange 1-1 neCapes United pamwe neShabani iyo yakarova Highlanders 2-1. Mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti Black Rhinos, Shabani netriangle ine 37 points pamwe nechapungu ine 37 points zvekare dziri panjodzi huru. Makwikwi eKasolaga Premier Soccer League achambomiswa svondo rino kuchipihwa mukana mutambo wechibuku Super Cup Final uyo uri kutambirwa kuMandava Stadium. Finali iyi iri pakati peFC Platinum neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa makakatanwa ari muzanu PF.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Yashika nguwe tunoverenga tsambambo zvadzenyu pamwe nematext message amatumira. Yekutanga inoti, makadi zvenyu vashamarari, ndinotenda nenhau dzechokwadi, ndinokumbirawo kuti mutikwadzisiro Lucky Mizha na Frank Kaereka. Ndine Nigel kuguruwe pawadaya. Verengaiwo tsamba yangu, tiudzireiwo GMB kuti mvura yanaya, ngavatipe mari tirime. Uyu ndi John Banda ari kugokwewo.
Mumano tiwo ndinoti kufara kwa muri, asi kuno kugokwe mbeu yechibage yadhura 10 kg yave kuita kunge 20 kg. Mukoma ndokutonga here uku? Ndofarisa mudhara wangu anoshanda kubata chimuka kugweru.
Aiwa vateereri, nguva yedu yaita shanje, asi rambai muchinyora tsamba dzenyu kuno kustudio 7 sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Vechidiki veZANU PF vanodarika zana vanoungana pamuzinda webato ravo kwaMutare vachiti hapana vekunze vanouya kuzobvisa utungamiri hwavo sezviri kuitika mune mamwe matunhu.
Vanachiremba vanopinda musvondo retatu vachiramwa mabasa, izvo zviri kurwadza veruzhinji vanenge vachirwara.
Chikwata cheZPC Kariba choenda panyanga dzeCastle Premier Soccer League zvichitevera kurova kwachakaita Dynamos.
Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemire nichitimurari zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu Toksia mina Sandra Nyaira na Standikile Mhlanga.